Mwari vanotonga ende vachatsonga chacharu nyangwe ndiri wechuchuru ni chirova mudhuri bati zvariri muwiri wacho unotopisa zvekudzidzinguva ndoshayiwa mumvuri ndoshayiwa kuti ndikazoshaya cheuviri o ndichakutorerwa inini asi kwatabva kure 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 tichidanana nehure hure hure nhure nobvunga riri kure hure tichatopenda mumambure ndinewe hure saka vamuti hure but vamude saka ndechikoti tai uvabude nekuti auvade that's why vachiti iwewe uri hure iwe saka ndirangu pachangu ndezvangu zvekuti nderenyu panguva yenyu iko zvino rarangu ndozvinoitwa upenyu kana ndikaita kubata uri padhuzi naro ndokuroyera hure rangu hure rangu kadzi wangu iwewo wakudatomuonina kuchandikunge iwe kunge bhora rako kunge gweshe kunge mwana ari kutamba bhora rechikweshe kunge ari kunzi musa neseke musa tsenge sheke musa ite zvekuti vakuseke nekuti imimi munobika hamubheke taswai ndichiti taimurereke wafunwa muchuna mulunzukwa zukwa ive zukwa iwe yauone kumanwa kumanwa ivaiva kuitwa ime mulunzukwa ahaziviwo marovero aiwaiitai iwewe toichunai toivhuna tosatongoiitaiwe aidi kudzoka kuchabhuna kwako iwe yo x having sex yo x having x napfanira kuma tax x yakwekanzi yazo onekwa ina namufanira tflex dflex unogona ngurova reflex wobva wati pamwe akambodya simplex wobva wafunga kuti ndosakapenga nehembe yaka inenge ine maqtex qtex ndevehuri rangu perfume yatakunge huri rangu iwewe aisi huri rangu wadokanotsara huri rangu saka iwe fambidzi inzenza dzenge tinoda futi munhu anosenza kuti munhu anokwanisa kumira pakondenza asi asina ngauro yaanosenza tenzi makatenza asi gezi makagezi but kana mukagesa nguva yarebesa saka takutozvichenisa kuti kana waigara nemukadzi ehe kuramba kwenyu ndikwenyu hatinei ndekupi mutadzi pamwe ungosika mufadzi pamwe wainyoterera hanzvadzi uchizokakana kuti hanzvadzi yako aiikupe sinhu semukadzi vamwe waiseka vanavo vamwe vachitsiurwa vachidaidzirwa kunyadziswa kuteerwa kubhawa nevakadzi vavo but vachoramba vazii tichifunga kuti pamwe vakutorohwa nemuzii but vaiziva kuti chimuko chake chida kutorera chamba mamwe futi marounds 3 so pigup kana wakapasisa chikoro ichocho utori nedegree nekuti kunai vanhu vakutoipikisa law iyoyo but yakazopasiswa chasara kunatsonanganiswa tobva tati pari kuda kuti puripiswa pobva pacheniswa pamakasvibisa nekuti makasiya pamachipisa pakatotsipa kwete kuti mapasvibisa saka zvose remachipisa igare ichipisa.